mukumbiri weMBA wakatorwa neteam yeku Los Angeles, California, inonzi Malakers, Los Angeles Lakers. Wakatora mukombe uyu nezuru.
Malakers akakunda zvikwata zvipi kuti vazotora mukombe uyu?
Malakers vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko ku Miami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba ne Miami Heat zvinosanganisa zvipi?
Malakers kuti vazosvike kuma final kwavazohwina uku, vakatamba inonzi Portland Trail Blazers, inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon. Vakazotamba team inonzi Houston Rockets, itimuwo yekuHouston ikoko kuTexas. Vachibva vazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets, iyo iri team yekuDenver Colorado, ndokupinda kwavakaita kumafinals.
Icho chikwata cheMiami Heat chakakundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMalakers?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mumafinal, chakakunda inonzi Indiana Pacers. Wapedza ipapo vobva vazotamba ne timi nemukurumbira yaitarisirwa kuti ndio ichatotora mukombe, inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vobva vatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami, inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, Malakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
Malakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106-93. Ndo zvibodzwa zvakawinisa Malakers NBA Finals. Pamitambo yavakatamba, Malakers akahwina 4-2. Ndo mitambo yacho, nekuti vakambotanga Malakers vakatatamuka vari 2-0, vakazoita 3-1, then Miami ikabva yadzorawo ikazoguma ya 3-2. Asi vakazokwanisa kukunda nezuro kuti izoite 4-2 nezvibodzwa 106-93.
Mukombe wakasimudzwa neMalakers nezuro uyu wave wechingani chikwata cheMalakers chichimuhwina?
Anenge a 17 matitles eMalakers awahwina. Wakagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra-2010.
Vakanyatsotamba zvikuru ndevapi?
Ini ndichitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde waLebron James wakatamba zvine mutsindo, zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekumaLakers wakatamba zvine mutsindo. Asi ndichida kutarisa vakomana vakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami neLakers, ndingati pamusoro ndinoti vaLebron James, ndichibva ndati vaJimmy Butler wekuMiami ndomutungamiri wetimu yekuMiami, zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis. Kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo, nemumwe mufana uyu angori 20-year-old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James amira papi kana tichimuenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu?
LeBron James ndingati akumusoro kweshangwiti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti saka amira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa vaMichael Jordan vachiri pamusoro, asi vaLebron James vaakuteera kumuswe chaiko chaiko kwavaMichael Jordan, nekuti vaMichael Jordan vane iyo mikombe inokwana 6 zvichiterwa naLebron James waapa 5. Saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane vaMichael Jordan. Asi vanoti kuti achine makore ekutamba, saka anokwanisa kuzopapfuura, saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anoteera aya.